nyaya yavo yataurwa mudare redzimhosva ikanzi wavo Betty Masara vari wanzi vanofanira kupinda mudare redzimhosva musi wa14 January 2016. Wapride Mukono navapride Ziga vanzi vanopinda mudare redzimhosva musi wa15 January 2016 ichienderwa mberi nekuferefetwa. Havana kubatisa chibatiso asi wangonzi wabude mushure megweta ranga ravamirira wamutisira tsanangura nyaya yacho kuti hapana kana nyaya iripo, inyaya yekungokumbira kuhurumende zvinokwanisa kuwaniswa wadzidzisi sekuwimbiswa kwazvanga zvakaitwa. Wakanza ngavabude zvavo asi wazodzoke nyaya yacho ichienderera mberi nekuferefetwa.
Chii chakaitika kuti vazowanikwa ivo vachitorwa nemapurisa?
Vakaita musangano nemadhokotera emuZimbabwe vanova vashandi vehurumende. Musi wacho nevakaita musangano nevanorapa muzvipatara. Vakazoita futi musangano nevanova madhumeni vashandi wese vehurumende. Zvisinei, mapurisa airamba achivateerera vasori vehurumende vachishaya kuti vanga vabate sei. Vakazoti vasara vavawega pavakabva vavabata, vachibva vaendesa kumapurisa ekukuwadzana 2 police station.
Asi vari kuti vari muusungwa vanga vachibatwa sei?
Vari muusungwa wasati wasvika kupolisi kwachone vakarohwa vapride Mukono vakanyikwa mumvura vachinzi tiri kukubhabhatidzai. Wasvika kumapurisa vakabviswa hembe, vaiva vasina hembe kusvika pakasvika gweta mangwana achone vakanga vasina kana chavakasimira. Wese zvavo gweta rakazokumbira kuti vakwaniswe kuendeswa kuchipatara. Wamasaraure nawagava vakarambirwa kuenda kuchipatara asi vaMukono vakaenda kuchipatara kunova kuHarare Hospital. Vakatyoka mbabvu. Saka zvese izvi nemapepa acho aburitswa nhasi dare redzimhosva rekumbare.